Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Sengezo Chavangu, anoti vamwe vamiriri vebato iri mudare reparamende nemakanzura avadzingwe. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira pabhodha reBidebridge nemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Sengezo Chavangu, anoti vamwe vamiriri vebato iri mudare reparamende nemakanzuru vadzingwe. Chavangu anoti akanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende negurukota rezvematunhu achida kuti nhengo dzeparamende idzi nemakanzura adzingwe. Tabata vamachangu tikatanga nekuvabvunza kuti ivo ndiani sezvo vazhinji vachiti havavazivi.
Hongu tine urongwa hwakadaro nekuti tashaya sevana veZimbabwe kuti tonanga kupi kuti titaurire konzero dzevana veZimbabwe. Naizvozvo takakumbira kuSouth Africa kuti ticheme tiri kubhodha.
Chii chasvitsa kuti mutore danho irori rekunoratidzira muri pabhodha?
Chasvitsa pakuti titore urongwa hwekuratidzira pabhodha kudivi rekuSouth Africa kuBidebridge, ndekuti ndiro bhodha rinopinda munyika yedu uye rinonyanya kushanda kupinda munyika mbiri, nokuti vana veZimbabwe vakawanda vari kuSouth Africa. Naizvozvo chichemo chedu chichasvika kuvatongi venyu.
Tinewe urombo pamusoro paizvi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira pabhodha reBidebridge nemugovera, zvichinyunyuta namafambiziro akaitwa sarudzo muZimbabwe muna Nyamavhuvhu. Vari kuronga kuratidzira uku vanoti vakatopiwa mvumo yekuenderera mberi neurongwa hwavo nedare reMessina Magistrate Court, vachiti urongwa uhu huri kutungamirirwa nevamwe veZimbabwe. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wevari kutungamira urongwa uhu, vaLandelani Ncube, kuti tunzwe zvizhinji.
Hongu tine urongwa hwakadaro nekuti tashaya sevana veZimbabwe kuti tonanga kupi kuti titaurire konzero dzevana veZimbabwe. Naizvozvo takakumbira kuSouth Africa kuti ticheme tiri kubhodha.
Chii chasvitsa kuti mutore danho irori rekunoratidzira muri pabhodha?
Chasvitsa pakuti titore urongwa hwekuratidzira pabhodha kudivi rekuSouth Africa kuBidebridge, ndekuti ndiro bhodha rinopinda munyika yedu uye rinonyanya kushanda kupinda munyika mbiri, nokuti vana veZimbabwe vakawanda vari kuSouth Africa. Naizvozvo chichemo chedu chichasvika kuvatongi venyika nokukurumidza.
Sei mada kuratidzira muri kudivire kuSouth Africa imi muchichema nezviri kuitika kuZimbabwe? Madii kuenda kunoratidzira muri kuZimbabwe?
Tafunga kuratidzira tiri kudivire kuSouth Africa nokuda kwokuti muZimbabwe tinosungwa, torohwa, toshungurudzwa sezvakaitwa vakawanda kuverengera vaJob Scala, vauyiwa nevamwe vakadaro. So tinocha hakuna rusununguko rokutaurira konzero dzedu munyika.
Saka zvinokubatsirai nemutoo upi kuti muratidzire muri kubhodha kana muchitya kusungwa?
Zvinobatsira kuratidzira tiri kubhodha ndava zvichamisa mabasa anoda kushanda kweboda kupinza nhumbi zvafanana nestrike.
Ndiani vari kutungamira urongwa hwekuratidzira uhu? Vanxibe.
Ibato reIRA inonzi Economical Revolutionary Alliance ndiro rine urongwa uhu.
Vemabhizimisi madiki vari kupinda mumusangano weSustainable and Resilient Enterprises muBulawayo vanoti vari kudzidza zvinhu zvizhinji zvinovabatsira. Musangano uyu uri kutungamirwa nebazi reSMES, International Labour Organization, Bulawayo Chamber of Commerce pamwe neguta reBulawayo. Musangano uyu unouyavo panguva iyo mabhizimisi mazhinji vanotengesera mumigwagwa nevanotakura vanhu vasisade kutambira mari yemunyika yebepa remadhora makumi mashanu vachiti uremu hwaro huri kuramba huchidzika. Tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muchinafundo Elliot Masocha, tikatanga nekuvabvunza kuti chii chiri kukonzera izvi.
Ramuka kuri kuita mari dzezimudhora dzama50 zimudhora nevamwe vamabhizimisi angava madoko kana vokumusika uku. Zvino zvinoratidza kuti simba remari yomuZimbabwe vanhu havana chivimbo naro. Zvekare mari iyi haisina zvaichatenga 50 Zimbabwe dhora. Saka kuti munhu akwanise kushandisa ma50 Zimbabwe dhora anenge ari matutu namatutu, achishayikwa kuti vomachengetera papi. Saka vamabhizinesi kuramba kwavari kuita kutoratidza kuti iyi mari haichashandi. Hurumende zvaingatoita apa kunge ichiprinda imwe mari, ingava mari imwe yapamusorosoro mamwe, zvitodzokera kuya kwatakambobva kumazero, kuya kumamiriyoni, kumatririyoni, kuma100,000, kuya ndo kwatinenge tiri kuswedera. Saka nokuda kwokukwira kwezvinhu zvinoratidza kuti ma50 US dollars aya anofanira kunge achiwanda kuti munhu akwanise kuashandisa. Saka vamabhizinesi vanoti aiwa, isu hatisisina pokuachengetera, hatichamadi vamabhizinesi iwayo. Uku kudonhavo zvekare kuri kuita iro zimudhora racho pacharo kuri kuita kuti munhu anga achida mari yakawanda kuti atenge chinhu chidoko doko chinogona kunge chakaita sechingwa chaicho.
Iye hurumende iri kutadza here kugadzirisa nyaya iyi, Profesa Masocha?
Hurumende yakanguri yabvirirazve kuisa vanotiwo mamezha, mitemo yavo yokusimbisa Zimbabwe dhora. Zvinova kunge zvisingashandi. Takanzwa zvesu manyaya yamagold coini kuti achange achiuya achizenge achipambira mukushandiswa navanhu. Hatisati tazviona zviitika izvozvo. Kusimba kwainzi kweZimbabwe dhora richaramba richisimba kubva paita sarudzo pana 23 August apa, tinoona kuti kusimba kwacho kuya uku kwava kupera. Zimbabwe dhora raakudonha zvekare. Saka hazvi zvinhu zvinoshamisa kuti vanhu vomuZimbabwe havana kutanga nhasi kushayiwa chivimbo nemari yavo.
Profesa Masocha, ko iyo mari yomuZimbabwe sei ichitadza kusimbavo sezvo tichingoona urimu hwayo huchidzika nguva nenguva?
Mari iyi haina nhoroondo yakakwana kana kuti nhoroondo refu yokubata uremu hwayo. Saka ndosaka vanhu vaakumhanyira kuUS dhora vachiona kuti US dhora hari wanzira donha. Saka pane basa chaizvo rehurumende apa kuti inge ichiratidza kuti ine chido nokusumudza uremu hweZimbabwe dhora. Kugena kune kuchinzi kuri kuita Zimbabwe dhora handi kugena kwokuti tingapemberera, nokuda kwokuti hakuna nhoroondo yokuramba kugena kweZimbabwe dhora richiramba richigena. Zvekare kugena kweZimbabwe dhora iwo uremu hwacho hahusati hwatisvitsa pakuti tikwanise kunge tichichinjavo Zimbabwe dhora kunze kweZimbabwe, kuna ana South Africa zvakoko, kuna ana Botswana nemhiri kwamakungwa samaitirwa zvaiitwa kare.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare neStudio 7. Kanzuru yechitungwiza ichangosarudzwa yakaparura hwaro hwemafambisiro achaita basa pamwe nezvinangwa zvavo mumazuva zana anotevera. Mutauriri weguta iri Valaf Momeya vanoti chinangwa chikuru ndechekuvandudza ugaro hwevanhu nekupa zvikwanisiro nenguva yakafanira, chero hazvo kuine zvizhinji zvinonzi nevagari hazvisi kufamba zvakanaka. Evans Zininga abata Valaf Momeya kuti tunzwe nezvechirongwa ichi.
Ndikutarisira isu kuti tichange tichigadzirisa nzvimbo dzinotandarirwa kana dzekutambira dzevana nezvikoro, ungadai ngatine nzvimbo dzinotengeserwa nemacommunity centers edu.
Vechidiki tinonzwa kuti vaperera mumitoriro umo nekune zvinodhaka. Mune urongwa hupi hwekuvandudza atingati maamenities aya kunotambirawo vechidiki zvimwe zvavangawane zvekuita?
Ipapo tinenge tichitarisa mahalls akaita secentenary nestadium akaita sechibuku. Tozotiwo zvekare tiri kutarisa tichange tichifambira mberi nekugadzisa nhau yemabhadhariro anenge achitwa maresi nevagari. Tiri kutarisa kuti tinenge pane yatinoti iyo USSD platform yekuti vanhu vanenge vachishandisa kubhadhara michero yavo, ingadari mapemiti kana kuona chikwereti chavanenge vainacho kukanzo.
Taonawo muine nyaya dzezveutano mugwaro iri, urongwa hwenyu hwotiwo kudii ndenyaya dzezveutano?
Kune zveutano tine shure yekupa makiriniki edu anokwana kuita mana. Tiri kutarisa zvekare tichange tichimavandudzawo kuti ange ari pachimiro chakanaka chinotarisirwa nemutemo, uyezve pakutorwa kunenge kuchiitwa mari. Tiri kutarisa tichange tichivandudzawo zvekare billing system yedu, tichitarisawo zvekare kuti mukupinda kuita mari inenge ichifamba sei nemashandisirwo ayo, uye vanenge vaine zvikwereti tichange tichitorawo matanho zvekare ekuti vange vachizonge vachiteererwa kuti vange vachibhadhara. Totarisa zvekare tine tariso yekuti sechitungisa tiri kuti tida kuti vagari vange vachidyarawo miti, isuwo tichidyarawo nekuruti uye kudyarawo loan padzimba dzavo kuti tinge tichiitawo inonzi greening the environment kuti zvinge zvichibuda zvakanaka.
Tombonzwa vamwe vachiti masiweji anoputika putika, zvinhu hazvifambi zvakanaka ikoko uko. Mune urongwa hwohupi nenyaya idzodzo?
Kune zvesiweji tiri kutarisira isusu kuti tange tichida kuvandudza mapati anokwana iyo 1.7 kilometers panzvimbo dzinoti pagomba nekuunity c, unova urongwa hwatatotangisa kuunity c. Tiri kuita zvekare yatinoti drainage clearance, kutsanangura kubviswa kwevhu nematombo anenge ari mudrain, tichiisawo macalvets zvekare kuitira kuti mvura painenge yava kunaya vagari vasazoita matambudziko ekuzarirwa nemvura mudzimba dzavo.
Imwe nyaya inonetsa zvizhinji inyaya yekutakurwa kwemarara. Mumire papi panhau iyoyo?
Kutakurwa kwemarara tiri kubvisa atoti mailegal dumps aya, uyezve tiri kutarisa tichange tichifambidzirawo atingati mabhini ekuisa marara kuvagari panguva iyoyo, uyezve dambudziko remvura ratinenge tinaro tiri kutarisa kuti tichiva kunge tichivandudzawo mvura kuti vagari vange vachionawo sezvinoita se4 megaliters per day. Izvi tine tariso yekuti tichange tichikurukurawo neHarare iyo inotipa mvura iyoyi. Ndinoenda kuti muchidimbu ndezvimwe zvezvinhu zvatiita songe tichiita pamazuva iwaya.
Ndingadawo kuti nditarise kuti munoona zvichikundika kuitika here mumazuva zanayo ataurwayo.
Ndingati isusu ndoyo tariso yedu, asi dzimwe dzenguva nekuda kwezvipinga izvo zvinogona kutarisa kuti zvatida kuita tichiti tichapedza pamazuva iwaya zvinge zvichipera. Asi ndinodavira kuti pakashaya zvipinyampinyi tichaedza nepatinogona kuvavarira kuti tinge tichizadzikisa izvi. Zvinge zvatadzawo tinoitaa kuzongopanzirawo mazuva nekuti munongoona mamiriro akaita.
Ko ivowo vagari vari kutambirana sei neurongwa ihwohwo?
Vagari vari kutambirana neurongwa uyu zvakanyanya nekuti vanoshure netariso yavo yekuti kanzuru inge ichivapa sevhisi inoenderana navo inovapa. Saka izvozvo vari kuzvitenda chose kuti dai varo kanzuro yavavarira kuita zvayatsanangura izvi, vanouya nekunozvigamuchira zvakanyanya.
Mutauriri wekanzuru yechitungwiza valove more mayor vange vari parunare na Evans Zininga weStudio 7. Tovambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mapurisa anosvika zana akabviswa panzvimbo dzaaishandira vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo. Vamwe vachiti mapurisa awa ari kurangwa pamusoro pekuti vakavhotera bato reCitizens Coalition for Change pasarudzo. Dunhu remasvingo ndiro rinonzi rine mapurisa mazhinji akachinjurwa pekushandira kupfuura dzimwe nzvimbo dzose. MuNewsday mune nyaya inoti nhengo yeparamende yeTCC inomirira Makoni Central vaPatrick Sagandira nakanzura Teddy Chipere vakasungwa nechipiri vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo. MuNewsday makare nyanzvi mune zvemabhizimisi vaGift Mugano vanonzi vakadzingwa kubva mubhodhi reZimtrade. Izvi zvakaziviswa nemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJames Manzou asi havana kupa zvikonzero. Zimlive.com rinoti vanoona nezveutano munharaunda yeBikita varambidza kuti vanhu vapiwe zvekudya panhamo, pamichato kana panoungana veruzhinji senzira yokurwisana nechirwere chekorera icho chiri kunzi chiri kupararira zvikuru munzvimbo iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maswera sei. Murume aya anonzi Shabangu uyo murwere wepfungwa uyu haasi tombori wekuteerera ba, kutori kurwara. Vanhu vanofanira kutosiririswa ndiye. Iwo ungazvipi kwanzi mutauriri weTCC? Uri kufunga kuti hatisi kuziya mutauriri wedu. Shabangu, you must go to the hospital. You need a physician. You are sick.
Studio 7 maswera sei. Isu kunoti nani tirongotambura muZimbabwe munomu, kutambura chaiko nhamo chaiyo chaiyo mukati meharare munomu, kutonzwisa tsitsi chaiyo chaiyo. Toona toti mari chaiyo chaiyo haisi kutombotenderera kana mari chaiyo muno. Saka ini nyaya yangu apa iri kuti izvoni, kana muchiti mimi hamudi mashoko anomutsa hondo, kana iye mutsvangwa achiti izvonii, hamutori nyika ine election. Kana muchida nyika endaiwo kotsvaka hondo, nyika yamunopotera mutange hondo. Anenge achiti chiko murume iyi apa ari kuregedzwa akadaro, hapana anomucharenja, anongosiyiwa akadaro. Ndo mashoko here iwayo? Is that democracy here izvo? Hazvikurudziri here? Hazvikoronzeresi here kuti vanokwanisa havo vazomuka? Nokuti vanoti hatiti hati maelection haatibvisi pano, and tiri kutoonawo kuti we cannot wait for another 5 years. Todzokorodzwa futi zvakaitwa izvozvizvi, ndo zvavanongoita futi, because muparamendi macho izvozvizvi vaakudzinga vanhu, varodosara ne2/3 majority yavo. Hapana mutemo unopasa, hapana unochinja, tongosvika zvakadaro. Saka munoti mimi todii pakadai apa?
Ine chikumbiro changu chiri kuna vamunangaro. Chikumbiro changu chiri kuna vamunangarwa kuti kana vachiti vakahwina hondo yorusununguko, ngavadzoka vanotisungira pavakatitorera ipapo. Ngavadzoka vanotisungira pavakatisunungura ipapo. Zvitori nani kuti ii tikutambura vedu, tikutambura zvisingaiti. Kutambura zvisingaiti. Dai muZimbabwe mamboita umwe purezidendi chaikwa chaiko, asi iri wehurumende yeZANU-PF. ZANU-PF inoba. Haa, ZANU-PF yatikuwadzawo kumana. Kurarama tiri kunyika yeSouth Africa kuri kurwadza, kuri kurwadza vedu, tarwadziwa.
Mangwanani Studio 7, hama dzangu tichiri pakuchema. Iwe murume unonzi Sabangwe, iwe uri zviti munyori weTCC, usade kutiitira dzungu. Iwewe Sabangwe, iwewe mfesi, iwewe wauya kuita rikomanji kuma MP nemakansera veTCC vakazvihwinira, iwewe woda kudisturba netimu renyu. Totokuzivai zvenyu, totokuketai zvenyu. Iwewe utikwanire, iwewe utinyare vana veZimbabwe, iwewe mfesi, iwewe utinyare. Tinotokutaura kuti iwewe utinyare netimu renyu iroro ramunenge muchiti ana nyingiriki nana fazi kuzodii, mutinyare. enough is enough taneta nemitimu imimi right mira imone zvenyu
mangu wabudziwa regai kufotera zanu regai kufotera zanu PF ibaba vanachi yangu wabudai kupisiri sirira vanu dzimba nasi vano iziva kuti zanu chiororo chiwenga akambore madziwa ne zanu ii akafamba neuche ano iziva chiwenga kuti zanu chiororo imwe nasi modai kupisigwa dzimba iko kupras kwacho kosaka iwo mutemo uchati kudini sezvo mutemo uchiti kana inyangwe ndingava ini ndazvipisira musha wangu ndinosungwa ndikaenda kwavashe ndinoripisiwa mombe ndikaenda kumapurisa ndinosungwa kudotongwa kuvharigwa mujere saka awa mapurisa nhasi akada mwana chiwenga kupisa musha iya vanhu vachasungwa here ndiwo mubvunzo wandinawo ndinoda kuhwa kuna iye munangagwa kuti mapurisa awa akanopisira vanhu misha achasungwa here
karokwa sendimfundisi moyo indopowo mashoko maringe nekunzwa Pope Francis vachitaura nhau yokuti ngochanzofa kuti dzinorere zvakasununguka iri idambudziko guru ratiri kuona rinoitwa nevatungamiri vemakereke kunyanyaya makereke iwawo ane mukurumbira anozikwana pasi runu chavangotaura chose chinenge chichitoshambadziwa mukati mepasi iri nzira yekutadzira Jehovha Mwari nokuti ndoo vamwe vatungamiri vakabva muna kisango vamazita akungotaura kuti vanamati vatungamiriri vachiva nokukurudzira mitemo yakashaya nokuti shoko ramwari rakataura kwazvo kuna Revhitikoko kuti haufani kuroorana varume nevarume vakadzi nevakadzi mukadzi unofaurorwa nemurume murume uroora mukadzi ndo zvakataura shoko ramwari mwari vakazviramba zvakafanana izvozvo saka zvinhu zvakafanana izvozvo zvakaipa zvikuru chere mukadzi esango chaidzo hamumbodzioni dzichidaro kudanana dzakadero asi dzinodana nenzira yakarehwa namwari saka zvinhu zvakafanana izvozvo zvinotambudza ndo achiona matambudziko mazhinji nokufanira kupara kwavanhu kuchiramba uchiitika mukati mepasi pezuva iyo yavanoti yavanhu yekushandikwa kwekunze climate change haisi climate change
kana vesingandizive havabvunze macitizens kuti macitizens haasi kunziva here vanoziva vana promise mkwanazi promise mkwanazi anga ari kumdc akuri tiri kupdp tese tiri kumdc tese azoenda kuna jamuka azoappointwa riega kuti akaappointwa nani because inini handisi kufarirwa nevanhu vakamuappointa then ndoo vachakuti inini havasi kundiziva saka havasi kuziva zita rangu o havasi kuziva position ndaanayo ndaipiwa nemacitizens kana vasingazive position ndaipiwa nemacitizens kuti haipo saka president kuti aite president akaita president sei Ostanos kuti aite spokesperson akaita spokesperson sei Mahere kuti aite spokesperson akaita spokesperson sei akabviswa sei saka vasikazive izita restructure yekuti secretary general havasati vasangana nayo kana vasati vasangana nayo ndini wacho chavanhu vacho
iya chinangwa chenyu apa ndechipi apa
chinangwa chetu ndechokuti tiri kudzokera tiri kudzorera we are restoring internal democracy tienda kumaelections chichaita consensus haana mbozotaura kuti chaita vereka mwana but that is it may chakaita vereka mwana that process was flawed yakaproducer vanhu magirlfriends evamwe vanhu yakaproducer hama zevamwe vanhu vanhu vakaelektwa nevanhu havana kupiwa opportunity kuti varepresente vanhu I'll give you examples kana unoda saka tiri kuti vanhu magirlfriends aya akapinda kuparliament gaabve kupinda vanhu vavetiwa nevanhu
matimi kuna magirlfriends akapinda kuparliament munogona kuvadoma here
wekumasvingo zvinoziva kuti aangari girlfriend yaani wekumasvingo anga sipo even na 99. How can we have a 24-year-old anga sipo even 99 na 2000 na 2005 na 2008? He is a 24-year-old lokuze akawana 8 votes. We have got proof evidence ukuthi akawana 8 votes. Kune vanhu in her ward bakawana 500 votes, 300 votes. Akazopinda sei kuti aite a candidate. That's number one. I'll give you Kubulawayo. Kubulawayo ku county park. A candidate elects MP we ku county park pasho sibani. Kuitwa process ye pereka mwana. Anga sipo, anga runowe. Muno akaita number one nditokozani kupe. Akaita number two ndiCollette Ndlovu. I can't remember akaita number three. Saka kana vakabvisa makope ekuti ari kuhwara vamuisa kuPR kwakunofanira kuti kupinde Collette Ndlovu. Saka uyu akabva kupi? Akaberekwa nani kuti aite candidate? I will give you another example kulopengula Magwegwe. Munhu akaita number one in that process nditendai nyati. Akaita number two ndi Promise Mkwanazi. Akaita number three ndi Eric Gona ari current MP. Saka how do you have munhu akaruza aite MP? Munhu akawina asapiwe konzero rake rokuwina. So why did you do that process in the first place? So we are correcting. I can name the list. Because vanhu vari kutya, saka inini handisi kutya, because position yangu haindityisi, ndiri mabharanika, ndinotaura zvinoitikwa kumaprovinces ese. Saka gwara retu nderekuti tiri kudzoserera musangano kumaprinciples and values. It doesn't matter. Kana if you are a product of an illegitimate process, it doesn't make you a legitimate. If you are a product of illegitimate process, you remain illegitimate, even kana wakawina. So this is the recourse in my citizens. Those who think inini nhasi havasi kundiziva, vachandiziva now. But we know kuti hakuna munhu asikandizive kumusangano we opposition. Ari kuti haasi kundiziva is just a joking. Ikaende kunobvunza president kuti Chavangu haisi member yeTCC. Uyo ari kuti handisi member yeTCC, kune makadzi here kune members eTCC. Ikoko, what defines a member in the TCC?
Asi vachavangu.
Constitution yenu.
Vachavangu. Makambotaura izvi here na president wenyu musati matora danho ramatora here? Makambotaura napo.
This is why Eska Aafi has to respond because I know Ziva with Chagatawa. He will send the Zivafana back here. Isusu, we want to remove the criminals around the president. The same way Emerson Mnangagwa and Shiwenga and the late Sibusiso removed the criminals around Robert Gabriel Mugabe. This is what we are doing. We are removing criminals, people who are not loyal, people who are not genuine, people who are dishonest around the president. So president kananga responda, sha responda, but anoziziva ukuthi I'm doing this for the good of the party. I'm doing this for him because he's surrounded by criminals.
Mumwe ari kuzviti ndiye munyori mukuru mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change, Sengezo Chavangu. Vanoda kuti vamwe vamiriri vebato iri mudare reparamende nemukanzuro vadzingwe. Tataza kubata mutauriri weTCC vaPromise Mkwananzi pamwe nemutevedzeri wavo vaGift Ostalots Siziva sezvo nharumbozha dzavo dzange dzisiri kudavirwa. Asi TCC inoti aya mabasa evasori. Nezuro mutauriri wedare reparamende vaJok Jacob Mdenda vakaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba kubva kuna vachavangu asi vakati zviri kuTCC kuti ipe umboo kuti haivazive. Sezvo nguva yedu yapera, ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai murumoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.